Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechina zvita 27 2018. Makateerera ku Studio 7 nefenyero yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vakawanda munyika votadza kubvisa mari dzavo dzekune dzimwe nyika mabhanga avo vachidzisa mamwe mabhanga emunyika. Vagari vemuguta reHarare vanonzi vatarisana nedambudziko remvura rakakurisisa zvisa zvamboitika zvichitevera kusviba zvakanyanya kwaita mvura yemunyanza yeLake Chiwero. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda munyika vari kuchema-chema kuti vari kurasikirwa nemari yakawanda sezvo maforeign currency accounts kana FCA avakavhuriswa neReserve Bank of Zimbabwe asingakwanise kuti vatumire mari yekunze kune mamwe mabhanga mukati menyika vachiti mari iyi inosvika yave mabond note. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
RBZ yakaudza mabhanga ese munyika kuti hapasanure maaccounts evanhu vese kuitira kuti pave nenostro FCA iyo inopinda mari yekunze neReal Time Gross Settlement kana kuti RTGS FCA nostro inoshandisa mabond. Asi kubvira pakaitika izvi pakati pagumiguru, vanhu vanoti ukatumira mari yekunze kubva kunostro FCA kuenda kune imwe nostro FCA kune rimwe bhanga, mari iyi inosvika yave mabond notes. Mumwe wevanhu ava ndemumwe mudzimai ati anonzi Amai Shumba, avo vanoti havana kupiwa tsanangudzo inogutsa apo mari yavakatumirwa nemwana wavo kubva kubhanga rake achishandisa nostro FCA yakasvike yave mabond.
Ndashazoti chii chiri kuitika. Mwana wangu akanditumira $50 kubva mubhengi rake reStanbic achindisirawo mubhengi rangu reZB. Kwakuti ndichinoitora takapiwa 50 bond. Saka 50 bond ne50 US zvinopindirana here?
Vanhu vakawanda kusanganisira nhengo dzeparamende vanotiwo havazivi kuti sei izvi zviri kuitika kana RBZ ichiti pave nemaaccounts anoshandisa mari yekunze chete. Vanongorora zveupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti zviri pachena kuti vanhu vari kurasikirwa nemari dzavo nekuti RBZ yakaisa mutemo isina kuita gadziriro yakakwana. Mumwe mukuru mune rimwe bhanga uyo aramba kudomwa nezita rake sezvo asikabvumidzwe kutaura nevatori venhau audza Studio 7 kuti izvi zviri kuitika nekuti pari zvino hapana hwaro hwekuti mari yekunze ibve kune rimwe bhanga ichienda kune rimwe bhanga ichisvika yakadaro. Ati pane vanhu vakawanda vari kuuya kubhanga ravo vachichema uye vari kudzorera mari kwadzinenge dzabva kune vaya vanenge vasingade kutambira mabond notes. Governor weRBZ vaJohn Mangudla vanoti vanoziva nezvedambudziko iri uye bhanga ravo riri kugadzirisa dambudziko iri. Vanoti bhanga ravo rave neurongwa hwedomestic interbank nostro FCA settlement system uhwo huchaita kuti mari inenge yabva kune rimwe bhanga iri madhora ekuAmerica isvike kune rimwe bhanga ari madhora ekuAmerica. Izvo zvisiri kuitika pari zvino.
Normally, when you are sending money to one bank to the other bank, interbank, supposed to go through one bank.
Nofamwa kutanga waita wire transfer ku America yozodzuka muno. Saka izvi hazvizi kufadza vakawanda. Saka takagadzira nzira yekuti izvi zviitwe muno sezvinoitwa RTGS.
vamanguja vanoti vakaita izvi mushure mekuteera zvichemo kubva kune veruzhinji mizinda inomirira dzimwe nyika muno pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira vamanguja vanoti urongwa uhu hunotarisirwa kutanga kushanda mukati memasvondo maviri ari kutevera ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.
Vagari vemuguta reHarare vanonzi vatarisana nedambudziko remvura rakakurisisa zvisati zvamboitika zvichitevera kusviba zvakanyanya kwaita mvura yemunyanza yeLake Chiwero iyo kanzuru yava kutadza kuchenesa. Mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vanoti dambudziko iri rawedzerwa nekufa kwerimwe gwenya rinogaya moto pakushandiswa kwavanoita kuendesa mvura kwainocheneserwa kuMorton Jeffrey. Panyaya yekusviba zvakanyanya kwemvura yekuchiwero vachideme vanoti dambudziko iri rawedzerwawo nekusanaya zvakanaka kwemvura sezvo mvura yemudenga ichimbobatsira mukuchenesa mvura yemunyanza iyi. Vachideme vanoti vanotarisira kuti dambudziko iri rinenge ragadziriswa panotanga svondo rinouya uye vari kukurudzira vagari kuti vasashandisa mvura iyi. Dambudziko iri riri kuuyawo panguva iyo kanzuru yakazivisa kuti yaderedza uwandu hwemvura yairi kuchenesa nekuda kwekushaya mari yekunze yekuti itenge mishonga. Ngatinzwei hurukuro yataita navachideme.
Hongu, tatura mashoko okuti mvura iri muLake Chiwero haisinda kumira zvakanaka. Kunenge kune drought gore rino, saka mvura yasviba zvokuti hatichakwanisi kunge tichichenesa mvura yakawanda nekusviba kwayaita. Saka titori mushishi rekugadzirisa kuti tinge tichitora imwe mvura kubva kumanyame demu iri kunoton kuti tinge tichisanganisa nemvura iyoyo yemuLake kuti tikwanise kunge tichiwana mvura yakanaka. Uyezve dimwe dambudziko ratinaro nderemagetsi. Tine transformer yakaputika nezuro iri kugadzirwa iyo inova yakonzesa zvekuti mvura iwedzere kushomeka kuvagari. Tinoti dai nguva ino yemwaka unoyu mvura yanaya yakawanda, mvura iyi inenge yanaya inobva yachenesa muLake kuti mvura iri muLake ichene. Zvino mvura yaisati yanaya yakawanda, saka mvura yedu ichakatosviba zvakanyanyisa.
Inzvimbo dzipi dzabatwa nedambudziko iri?
Izvi zvaakutobata guta rese. Unoona kuti kune imwe nzvimbo pano neapo mvura inenge iripo, asi zvaakutobata guta rese.
Saka matanho apa amuri kutora sekanzuro kurerutsa dambudziko?
Matanho ndiwo anotaura kuti iko zvino tiri kugadzirisa kuti nhii iri transforma rigadzirike rishande.
Iri dambudziko vachideme remvura iri dambudziko ragara richisangana neguta reHarare. Izvi zvamaitawo kubva pamatanga kusangana nematambudziko kusvika nhasi zvingarerutsirwa vagari? Nokutonona kune mabohoro asi akazoita dambudziko rekunzi mvura yacho iri kubuda yakasviba.
Dambudziko riripo nderekuti isusu bandiko rekugadzira madhamu riri kuMinistry of Water harisi kukanzuro. Saka isusuwo hatina zvatinokwanisa kana patinge paitika drought kuti mvura hamuna muLake, mvura yashoma, taakutongotora mvura iri kumanyame demu kuti tisanganise neiri muLake tikwanise kunge tichichenesa zvakanaka.
Vagari vari kutambirawo sei nyaya iyi?
Vagari vangu vachishushikana pavanga vasati vanzwa mashoko ekuti zvii zviri kunetsa, asi kune vaakutambirawo zvakanaka kuti mashoko vamanzwa.
Mune zvimwewo here zvamungavakurudzira kuti vaite pane mvura yakasviba iyoyi yavanenge vawana?
Hatisi kuti tiri kuedza mvura yakasviba, tiri kuti mvura iri muLake isati yacheneswa yawedzera kusviba. Zvinoita kuti pakuchenesa kwatinoita titore nguva yakawanda tichichenesa mvura iyoyo nokuti mvura yasviba iri muLake. Iko zvinezvi tiri kuti kana taakuchera mvura muLake taakutora nemazerere akawandisa nokuti hakuna mvura muLake, kune drought.
Saka zvii zvamungakurudzirawo vagari kuti vaite tichiona kuti neinguwawo yezororo?
Tiri kuvakurudzira kuti mvura yavanenge vainayo vaisenzesewo mune zvakanaka, vasadiridzire magadheni avo kana maloni avo kuti mvura irambe iripo.
Saka munotarisira kuti dambudziko ringange ragadzirwa kusvika zvariini?
Tiri kutarisira kuti patotanga svondo rinouya tinenge takwanisa kunge takuwana mvura yekumanyame demu, uyezve transforma tisaza kuti kubva pari zvino kusvika anytime transforma inogona kugadzirwa ikataka kutoshanda.
Vanga vari mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vachitaura vari parunhare muHarare neStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na6 am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am, 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa mudunhu rekumabvira zuva kweDemocratic Republic of Congo nasi ashandisa mabara pamwe neutsi unokachidza mukuparadza vanhu vanga vakatsamwa vachiratidzira kusafarira danho rakatorwa nehurumende rekuvasiya musarudzo yemutungamiri wenyika iri kuitwa nemusi wesvondo. Nengo dzedare reparamende muIraq nasi dzati dzinoda kuti mauto eAmerica ari munyika iyi abude muIraq zvichitevera kushanyira nyika iyi muchivande kwakaitwa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump, izvo zviri kuonekwa nevezvematongerwo enyika sekuzvidza nyika yeIraq. VaTrump vakapinda muIraq vachishanyira mauto eAmerica ari munyika iyi. Ukama pakati pehurumende nemasangano akazvimirira unenge waramba usina kumira zvakanaka, kunyanga hazvo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakavimbisa kuti matongero avo anenge akasiyana serima nechiedza nematongero aiita vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Kubva zvavatora mhiko vaMnangagwa vasangana nemasangano akasiyana-siyana kusanganisira emadzimai, varairidzi, vakarwa hondo yerusununguko, madzishe nevamwe, asi hapana musangano wavati vaita nevemasangano akazvimirira. Nasi vepanhaure Herald raburitsa mashoko ekuti vemasangano akazvimirira pasi pesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vakaita musangano nechinangwa chekuda kupidigura hurumende. Asi mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vatabani moyo vati mashoko eHerald ndemugodzi matsuro. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vamoyo uye imwe nengo yezano PF vatafadzwa mugwadi. Totanga kunzwa kubva kuna vamoyo.
Kana takutaura ngative loya kumapedzi, kwete kurerekera kuti moyo yedu nehana dzedu dzinodzichi. Kasise zvatinotaura musangano watakaita isu uye zvetikafonerwa neHerald tikapindura. Wanga uri in internal meeting yeCrisis Coalition. Nema members hao. Vachitaura zviri pachena kuti basa redu nderekudzikisa mizi yeconstitutionalism, kutongwa nemutemo, yeparticipatory democracy, kutongwa kwejekerere, yekubvisa masoja nevakapfeka mauto mumasiti tatimopiwa democratic order. Iyo zvavanotaura zvekuti vamugato vakabiswa nemamati, isu tichiziva kuti munhu woga anogumidzwa kuendesa mauto mugwagwa. Mutungamiri wenyika akasaendesa mauto mugwagwa pakauya vanhu vakawanda zvireve kuti zvachenurwa. Inoramba ichingove ngozi iri mumusha. Saka sezvatinotaura isu kuti kana even vakapoterera nepachi mumwe chimwe chete, ngavazive pachavo kuti hurumende yamugabe yakabviswa nemauto. Yabviswa nemauto ichibva yapa mutungamiri mutsva mukana wokutonga. Akapinda maelections. Apinda maelections akanzi akunda. Akunda kudaro seCrisis Coalition kuti ngatichereketedza kutongwa nebumbiro redu rikurusa remunyika rinova iro Constitution of Zimbabwe.
Va mugwadi, sei pachiita mapisha pisha akadai pakati pe hurumende ne masangano akazvimirira.
Tinotinakidza ndechekuti mapisha pisha aripo pakati pe hurumende nemasangano akazvimirira kana kuti anoti akazvimirira. Asi hapana mapisha pisha iwayo pakati pevanhu vemunyika yeZimbabwe nehurumende yedu yemuZimbabwe. Zvemasangano aya ndezvavanoita nezvazvo zvinozvitangwa pasi rino rosi kunyanyanyanya nekuno muZimbabwe. Ukavabvunza kuti mari yavanoshandisa kuita mabasa avo anoti ndeyekukurudzira jekerere muno muZimbabwe inobvepi, ndanichifunga kuti nyaya iyo yange yakakosha kuti vambotsanangurawo nemuZimbabwe mari vanoiwanepi. Vanoenda kubasa here vachinoshanda kuGMB kana kumaindastry vachiuya vachizvifanda kana kuti mari iyoyo vanopiwa nedzimwe nyika dzokunze? Dzinova nyika zhinji dzacho dziri muEU imomo mavanomhanyirira kuti EU yazenge yakati zvakati zvakati. Ndo vane maambassadors avanodeedza vachienda iko kuvachisa maripoti vachiita zvakati vonyepa kuti vakazvimirira. Aiwa, pachokwadi havana kuzvimirira. Saka ndokusaka hurumende yemunyika ino ichiti ava vanhu ava zvavanoitawo zvakashata. Ukaenda kuAmerica nhasi iwo uri kuAmerica ikoko unouziva mutemo unonzi the Logan Act. Unouziva zvaunotaura mutemo iwoyo wakaitwa 1799 nava John Adams mutungamiri wekuAmerica wenguva iyoyo kuti aiwa kana munhu wemuAmerica akashanda nenyika dziri hostile kuAmerica kana kuti dzinoda kupunza uvopo hweAmerica kana kuparadza America kana kuti nyika dzinova vavengi venyika yeAmerica, munhu iyeye unosungwa nekuti unenge uchishanda nemahostile forces. Muno muZimbabwe munomo zvinozikanwa kuti America is a hostile country kwatiri. Yakatipa masanctions zvirango zvoupfumi nedzimwe nyika dzakapfuudzira dzavanotamba nadzo vakatipa zvirango zvoupfumi. Vakati nyika iyi yakashata, tinoda kuona hurumende nyuwane munyika yeZimbabwe serious NPF. Vakazvitaura zvose pachigerere. Vakati kuti tiite izvozvo tinoshanda nemasangano aya. Atinopa dzimari tichinyepa hedu kuti akazvimirira asi tichiziva kuti vari kupusha ajenda yedu kumberi yekubvisa ZANU-PF nekubvisa hurumende yemuZimbabwe voita hurumende yavo yatinoti hurumende nyana kana kuti puppet yavanokondirola.
Mukoma Tabani, manzwa nyaya yataurwa navamugwadi.
Izvi zvinototipawo muonero wekuti nyaya iri pano yakamira sei. Zvakanaka zvikurusa, just like the way vari kutuka America vachiti America yakashata. Kasi station yeAmerica inovapawo mukana iyo iyo Studio 7 kuti huya nekutisoropodza, huya titauri. Takakosha kuti Zimbabwe ende mberi, ihurukuro yekutogara pasi topamba sei negwara rakanaka. Izvozvi vamangwana zuro uno vakabuda vari pamasaisai vachitaura toda kutenda hurumende yeAmerica nekuti iri kutaura kuti tiva kuprioritiza more than 423 million in aid and investment in Zimbabwe including servicing the Kariba South project.
Vamugwadi, petai chirongwa chedu.
Chandangofarira hangu ndechekuti vatavani mwoyo vanoita semunhu unonzwisisa. Vanoziva havo kuti ZANU-PF ine super majority yayakahwina kubva kuvanhu. Vanoziva havo kuti ZANU-PF ibato rine masimba akabva kuvanhu. Vanoziva zvekare kuti zvarongwa nemusangano weZANU-PF ndozvinotibatai isu pasi rino. Tafara hangu naizvozvo. Ndanichifunga kuti kuda havazivi kuti mutungamiriri wenyika aripo. Ndambonzwa vachitaura zvecrisis of legitimacy pakutanga. Saka ndafarira hangu kuti aiwa vanhu vanenge vachingoita havo manyautsa mukanwa kana kungofara havo kokungoti sevana vanenge vaungana vavashai zvokutaura, asi vanenge vachiziva havo nechemwoyo kuti aiwa muhofisi yomutungamiriri wenyika hamuna vakanzi.
Nhengo yeZANU-PF vatafadzwa mugwadi vachitaura vari parunhare kwaMurambinda. Manzwawo zvakare kubva kumutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vatavani mwoyo vari parunhare muHarare. Vaviri ava vanga vachitaura muhurukuro yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika na 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Vashandi vemugodi wegoridhe weSabi Gold Mine uri kuzvishavane vanonzi vabude mudzimba dzekambani dzavari kugara musi wa31 zviita usati wapfuura. Vashandi ava avari kutya kutaura pachena vanoti kambani iyi yakatengwa nevanhu vatsva avo vave kuvadzinga mudzimba dzavari kugara asi vasina kupiwa mari dzavo dzemakore mazhinji. Magweta ekambani iyi vemutendi Mudisi and Shumba vati ndovari kumirira Sabi Gold Mine asi gweta rinoona nezvenyaya iyi harisi kubatika sezvanga risiri pabasa nhasi. Mutungamiri wesangano rinomirira vashandi reNational Mine Workers Union of Zimbabwe vandodana Stole vati nyaya iyi yasvitswa kusangano ravo nhasi uye vari kumhanya mhanya kuti vanzwisise kuti zvii zviri kuitika kuti vaone kuti sangano ravo ringabatsira sei. Tanonoka Wando weStudio 7 abata umwe vashandi vari kudzingwa mudzimba asi aramba kudomwa nezita kuti tinzwe zviri kuitika.
Sabi payakavhara mugodhi wayo 2014 muri muna May, vashandi vakanga vava nezvikwereti zvaisanganisira masalaries akanga ari backdated from December 2013. After that Sabi yakazoresuscitata maoperations yacho muna 2017, probably it was April. Pachivhugwa mugodhi uyu vashandi vakanga vari supposed kunge vachipuwa mari dzavo dzese as according to zvakanga zvataurwa nadeputy minister by then and Fred Gandwa Moyo na Wycliffe Vanda akanga ari ndiye manager by then. But up to now we received nothing. The unfortunate part of it is ndezvekuti vashandi vamwe vakanga vachinge vakanga vasina kuwana mari dzavo vari kubudisa mudzimba. Vamwe vashandi vachona vari kunzi why did they not come kuzoshanda back kubasa ravo kusabi. Vamwe havana kutombogara vadaniwa kubasa zvachese kusabi, but they are now being evicted out of their houses.
Vanhu vangani vari munyaya iyi?
Vashandi vari kubudiswa mudzimba as I speak vakati one day. Vakadaniwa vakasauyawo, of course, yes. The number is not yet known.
Vava vakangogara chete vasingashandi?
Chakaitika ndechekuti patime Sabi payakanga yakavhara vanhu vashandi vazhinji veSabi vakatsvakawo kumwewo kwavaikwanisa kugona kushanda. Vakazovhura mugodhi, mugodhi uyu wakavhura une malow rates akanga ari pasi pasi peakanga achisikora vanhu pakutanga. Saka vanhu vakazenge vakuopta kuti no, simbi zvisiri zvokufosiwa kuti uya kubasa because fines unoda kana taudi. We only decide. Vamwe vakaramba vari kwavanga vari ikokoko. Vashandi vasina kudzoka kubasa ndovari kuafektiwa. Nemawidows mamwe wane varume vavakashaigirawo pamugodhi vasina kupuwa mari dzavo dzakakwana vari kunziwa vanofanira kunge vachibuda mudzimba. Latest resource iripo so far ndokuti musi wa31 December vashandi vavo vanenge vachinzwisa vabude mudzimba.
Vanga vari mumwe wevashandi veSabi Gold Mine vasina kuda kudomwa nezita vachitaura vari parunhare vari muzvishavane naTanonoka Wande weStudio 7. Muchirongwa cheWomen's Roundtable na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitika muzororo rekisimusi pamwe negoredzva. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. tombodzo randangariro nakokambo dindindi full time kubva kuna mushaka vo Paul Matavire munguva ino yezoro rekisimusi negoredzva sezvo nguva yedu regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanhu vakawanda munyika vokundikana kubvisa mari dzavo dzekune dzimwe nyika mumabhanga avo vachidziisa mumamwe mabhanga ari munyika. Vagari vemuguta reHarare vanonzi vatarisana nedambudziko remvura rakakurisisa risati zvamboitika zvichitevera kusviba zvakanyanya kunonzi kwaita mvura yemunyanza yeLake Chivero. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyai muina Gibbs Dube.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.